vamwe vanhu vataura nestudio 7 vati havasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume angozvidoma nezita rekuti Tasia, uyo ati haazi kuziva nezvekuendeswa kwechirongwa ichi kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana.
Isu hatisati taregista uyezve kusaregista kwedu ndekwekuti hatisati taziva kuti vanhu vari kuregistra kupi, mapolling stations ari kuregistra ndeapi, hatisati tatombomawana. Saka kuti tiregista hatisati taregista ndozvatakatomirira kuti tizive kuti mapolling stations ari kuiswa kupi, vanhu vari kutanga riini kuregista, uyezve programu iri kuitwa iyi hatisati tatomboinzwa nezvayo kuti iri kuitwa kupi, zviri kufamba sei kuti zviitwe, hatisati tatomboziva.
Mumwezve mugari vaRobson Murambiwa vati vaida kunyoresa vakaenda kunobvunza nezvechirongwa ichi pachikoro chiri pedyo nekwavanogara asi havana kuwana rubatsiro.
Ndirikutoda kuvhota, saka pandakaenda kunoregistra kuchikoro chiri pedyo nepandinogara ndakasvika zvikanzi hatisi kuregistra, naiwo vaisatozivawo kuti kuregistra kupi. Saka ndirikutotsvaka kuti mbla wayo tiri kufanirwa kuregistra kupi kwacho kuitira kuti tinoregistra. Tiri kungonzwawo dzanzi kune blitz iri kuitiwa uye they are stepping up ima registration process, but asata tombo nyatsowa neinformation yakakwana.
Vamwewo vataura nestudio 7 varatidzawo kuti havazi kuziva kuti vanhu vose vabvezera munyika kunyange vakambovhota musarudzo dzapfuura vanofanirwa kunyoresa patsva kuti vagokwanisa kuvhota, sezvo kuchave negwaro idzva revanhu vanenge vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti voters roll. Mumwe mugari angozvidedza nezita rekuti Nomsa ndeumwe ati ange achifunga kuti hazvina basa kuti anyorese sezvo akambovhota musarudzo dzapfuura.
Hanisani ndanyoresa hangu kuvhota because last time ndaangovhota but I just thought kuti pamwe tongoshandisa zvekudhara zvese.
Vanyasha Moyo ndemumwewo wevabvuma kuti havana zvakawanda zvavari kuziva pamusoro pechirongwa chekunyoresa nenzira yebiometric voter registration, uye vati havasati vanyoresa nekuti vanoona pachine nguva yakareba yekuti vakwanise kuita izvi.
Hanisati ndanisati ndanyatsozvitsvakisisa kuti zvavamira sei. Ndaichingoverenga kuti since zviri ichi next year ndichaenda ipapo unana January February ipapo.
Mumwezve mugari uyo angozvidoma nezita rekuti Kudzai ati kunyange ake akambovhota mune dzimwe sarudzo dzapfuura haaone chikonzero chekuti anyorese kuvhota nekuti haana chaanoona chazvinobatsira. Ati kunyange hazvo kunyoresa vanhu kuri kuitwa nenzira itsva iyo inonzi inogona kubatsira kuti kubiridzira musarudzo kuderere, haafunge kuti kuvhota kwake kungachinja mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Kuregistra kuvhota ndaimboregistra but as for now handisina that thing in me yekuti ndiregistre, handisi kuona anything chiri kumbochinja muno. Saka inini hangu kwandiri ndakazvimirira hazvisi kundimakira sensi kuti ndirambe ndichivhota ndiswera ndichitsva nezuva for nothing.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega vaadmire kudita vati zviri pachena kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti vashambadze chirongwa ichi. VEZEC vari kusimudzira chirongwa chekunyoresa vanhu kutanga mangwana mushure mekunge vaona michina zviuru zvitatu yekunyoresa vanhu. Chirongwa chekunyoresa vanhu chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera muHarare. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 17 kana kupfuura, uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kanawo gwaro rekufambisa richiri kushanda. Rezinesi yekutyaira motikari haikwanise kushandiswa pakunyoreswa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara, ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa naCommissioner of Oaths, sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.